Nengo dzakawanda dzeTripleC dzakadzingwa mumakanzuro neparamende navachavangu uye kubvira pasi yavachamisa pave nezvikwata zveTripleC zvakawanda muZANU PF. Zvinhu hazvinawo kumira zvakanaka sezvo muine kupokana kukuru panyaya yekuti mutungamiri webato iri nenyika vaEmerson Mnangagwa voramba vari pachigaro here pachapera temu yavo muna 2028. Kunyange hazvo vaMnangagwa pachavo vachiti vachatevedza mutemo, pane vamwe mubato ravo vari kuti ngavarambe vari panyanga. Vakawanda vakataura neStudio 7 vakaita semumwe mugari wemuHarare vaJerry Chizunza vanoti kusagadzikana kwezvinhu mumapato makuru aya kwasiya vasina tariro.
Hatichazivi kuti tine opposition here. Bato racho riri kutonga riri kuita madivisions. Muri kuita vanhu vakawanda vakuba vari kugadzirira nanyaya vachidai. Hatisisina utungamiri hwakakwana. Saka tinoti 2024 apera riri gore rine nyika iri kungotongwa separingi.
Vanoongorora zvematongerwo enyika zvakare vari mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi vaudza Studio 7 kuti zvese zviri kuitika muTripleC neZANU PF makakatanwa ezvigaro asinei neveruzhinji.
Vanhu vanoita zvematongerwo enyika vanenge vakanyanya kutarisana nemasimba nokuti vomachengeta sei, nokuti vopinda sei mhari pakuti vatarisane nemagariro evanhu, kuti upenyu hwevanhu hwagadziriswa here, kuti zvoupfumi hwenyika zvagadziriswa here, kuti vanhu veZimbabwe vanozviuvira.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vachidzidzisa paAfrica University Dr. Wellington Gadzikwa vaudza Studio 7 kuti makakatanwa muZANU PF akaipa nekuti ave kutodzorera basa rehurumende kumashure, vachiti zvakakosha kuti bumbiro remutemo ritevedzwe.
Chido chebato chaiwa chido chavo, asi hachifaniri kuiswa pamusoro penyika nekuti nyika ihombe kudarika bato. Nyika ine vanhu vakawanda kudarika bato, nekuti vanhu vanotovhoterawo mapato avo vashoma sitereki pane vanhu vakazara munyika.
Zimbabwe yakaita musangano weSADC uyo unonzi nenhengo yeTripleC vaMorgan Goni wakaburitsa pachena kuti hurumende haitevedze mutemo sezvo ivo nevamwe vavo vanodarika makumi masere vakasungwa vachipomerwa mhosva yekuronga kuvhiringa musangano uyu nekukonzera mhirizhonga.
Ndakasungwa nemapurisa nemhosva yandakapara, saka hazvina kundifadza because ndakagara mujere 5 months ndisina kana charge, ndisina kana mhosva.
Kusungwa kwavaGoni nevamwe kusanganisira vaJameson Timber veTripleC kwakashorwa zvikuru nemasangano pamwe nenyika dzakawanda dzakaita seUnited States, European Union neUnited Nations. Vagadzikwa vanoti zvakaitika kuna vaGoni navaTimber zvinogona kuitika kumunhu wese zvake munyika.
Zvino zvinotyisa nekuti vanhu vakutya kuti unogona kungofano batwa uchinzi wangada kuita mhosva yakati, wozonzi tazoona kuti mhosva iyeyo hauna kuzoita, saka wobva wongoregerwa. Saka isitoziva kuti munhu anotanga apara mhosva obatwa otongwa nemhosva yake.
Gore rino paramende yakapasawo bhiri rePrivate Voluntary Organizations Amendment Bill. Mukuru wesangano rePlatform for Youth and Community Development vaClarice Maduku vaudza Studio 7 kuti kusungwa kwevanhu nekupasa kwemutemo yakaita sePVO Amendment Bill ndezvimwe zvakavhiringa urongwa hwehurumende yavaMnangagwa hwekunatsurudza ukama hwayo nenyika dzepasi rese dzakaita seAmerica.
America ndeimwe nyika iri kushoropodza tava kuitazve kusaina PVO Amendment Bill zvakangofanana nekuda kudzvinyirira kana kuratidza kuti vakwanisi vaMnangagwa kutonga vainewo masangano akazvimirira gare kushanda kuona kuti nyaya dzafamba sei.
Mutauriri wechikwata cheTripleC chinotungamirirwa navaTimber vaPromise Mukwananzi vanoti gore rinoranga rakaipa zvikuru sezvo pakavire kusungwa nekushungurudzwa kwevatungamiriri nenhengo dzebato ravo zvakanyanya. Vati chinosuwisa ndechekuti vaMnangagwa vave kuronga kutyora bumbiro remutemo kuitira kuti varambe vachitonga nedemo. Asi mushandi mukuru mubazi rekuburitswa kwemashoko muZANU PF vaFarai Marapira vati bato ravo rakabatana nekushanda nevanhu zvakanaka muna 2024 uye vanofara neutungamiriri hwavaMnangagwa.
Gore rino rakationa tichinda kuconference tichindotsinhira pamaresolutions kuti tinoda kuti vaMnangagwa vatonge kusvika 2030 zvichibva zvatoiswa pabumbiro remaresolution.
Panyaya yekuti hurumende yeZANU PF yakashungurudza vanopikisa nevanorwira kodzero dzevanhu zvakanyanya zvikuru sei pamberi pemusangano weSADC, vaMarapira vati mutemo uye munhu wese anofanira kutevedza zvisinei nekuti pari kuuya vaenzi here kana kuti kwete. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.